Samueri wechipiri, chitsauko chechishanu. Marudzi ose avaIsraeri akauya kuna Dhavhidhi paHebhuroni akati, “Tiri nyama yenyu neropa renyu. Panguva yakapfuura, Sauro paakanga ari mambo wedu, ndimi maitungamirira vaIsraeri kuhondo dzavo, uye Jehovha akati kwamuri, ‘Uchafudza vanhu vangu Israeri ugova mutongi wavo.’ Vakuru vose veIsraeri vakati vauya kuna Dhavhidhi paHebhuroni, mambo akaita sungano navo paHebhuroni pamberi paJehovha uye vakazodza Dhavhidhi kuti ave mambo weIsraeri. Dhavhidhi akanga ava namakore makumi matatu paakava mambo uye akatonga kwamakore makumi mana. MuHebhuroni akatonga Judha kwamakore manomwe nemwedzi mitatu uye muJerusarema akatonga Israeri yose neJudha kwamakore makumi matatu namatatu. Mambo navanhu vakafamba vachienda kuJerusarema kundorwisa vaJebhusi vaigarako. VaJebhusi vakati kuna Dhavhidhi, “Haungapindi muno, kunyange mapofu kana zvirema vanokwanisa kukudzinga.” Vakafunga pachavo vachiti, “Dhavhidhi haambokwanisi kupinda muno.” Kunyange zvakadaro, Dhavhidhi akakunda nhare yeZioni, guta raDhavhidhi. Pazuva iroro Dhavhidhi akati, “Wose anoda kukunda vaJebhusi ngaatange apinda nomugero wemvura kuti asvike pane zvirema namapofu, vanova ndivo vavengi vaDhavhidhi.” Ndokusaka zvichinzi, “Mapofu nezvirema vasapinda muimba yamambo.” Dhavhidhi akagara munhare uye akaitumidza kuti Guta raDhavhidhi. Akavaka nzvimbo yose yakaipoteredza kubva panheyo dzaitsigira rusvingo zvichipinda mukati. Simba rake rakaramba richiwedzera nokuti Jehovha Mwari Wamasimba Ose aiva naye. Zvino Hiramu mambo weTire akatuma nhume kuna Dhavhidhi namatanda omusidhari navavezi navavaki vanoshandisa matombo uye vakavakira Dhavhidhi muzinda. Dhavhidhi akaziva kuti Jehovha akanga amusimbisa samambo weIsraeri uye akanga asimudzira umambo hwake nokuda kwavanhu vake Israeri. Mushure mokunge abva paHebhuroni, Dhavhidhi akazvitorera vamwe varongo navakadzi muJerusarema uye akaberekerwa vamwe vanakomana navanasikana. Aya ndiwo mazita avana vaakaberekerwa ikoko: Shobhabhi, Natani, Soromoni, Ibhari, Erishua, Shamua, Nefegi, Jafia, Erishama, Eriadha naErifereti. VaFiristia vakati vanzwa kuti Dhavhidhi azodzwa kuti ave mambo weIsraeri, vakakwidza vose kundomutsvaga, asi Dhavhidhi akazvinzwa ndokubva aburukira kunhare. Zvino vaFiristia vakanga vauya vakapararira mumupata weRefaimu. Saka Dhavhidhi akabvunza Jehovha akati, “Ndoenda here kundorwisa vaFiristia? Ko, muchavaisa mumaoko angu here?” Jehovha akamupindura akati, “Enda, nokuti zvirokwazvo ndichaisa vaFiristia mumaoko ako.” Naizvozvo Dhavhidhi akaenda kuBhaari Perazimu uye ikoko akavakunda. Akati, “Sokupaza kunoita mvura, Jehovha apaza vavengi vangu pamberi pangu.” Naizvozvo nzvimbo iyo yakanzi Bhaari Perazimu. VaFiristia vakasiya zvifananidzo zvavo ipapo, Dhavhidhi navanhu vake vakazvitakura vakaenda nazvo. VaFiristia vakadzokazve uye vakapararira mumupata weRefaimu. Saka Dhavhidhi akabvunza Jehovha akapindura akati, “Musakwidza makavananga, asi potererai nokumashure kwavo mugovarwisa mberi kwemiti yemibharisamu. Pamunongonzwa ruzha rwokufamba kwevanhu pamusoro pemiti yemibharisamu, mubve mafamba nokukurumidza, nokuti zvichareva kuti Jehovha aenda mberi kwenyu kuti aparadze hondo yavaFiristia.” Naizvozvo Dhavhidhi akaita sezvaakanga arayirwa naJehovha uye akaparadza vaFiristia kubva paGibheoni kusvika kuGezeri.